Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 9/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tinoziva mabasa edu nekudaro kuti tinozivazve kuti kodzero dzedu sevashandi tinozviziva kuti panapa tiri kushanda tisina protection yecorona.
Vana mukoti voratidzira pachipatara cheMpilo Hospital Mbulawayo vachiti havasi kufara nemashandiro avo.
Oh, ndichiri nayo because asandaziva chokwadi kuti chichakaitika kuti akafa here kana kudi, but hope mandiri chiripo tomuri mwangu ariko nekuti taisimuka munhu ende dai akatozviratidza kuti inini ndakafa, but so far ndina chandandaona senzirini wake.
Mudzimai wavaitaidza mara avo vakatsakatika makore mashanu apfuura oendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika.
So we want to know where is the difference. Yakaenda kupi mari imwe iri pakati isingatsikamwe nemwe, but ichisikamwa yakapiwa imimi ne Ministry of Finance. Thank you.
Nyaya yekuti mabhiriyoni madhora emari yeCommand Agriculture yakafamba sei yoramba ichinetsa mudare reparamende. Zvimwe zvikwata zvotarisirwa kudzingwa muPremier Soccer League nekutadza kubhadhara mari inodiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana mukoti varatidzira paMpilo Hospital nhasi mangwanani muBulawayo vachiti havasi kufara nemashandiro avo. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Vana mukoti vangu vachisvika zana vaungana kwenguva inoda kusvika awa imwe chete pamusiwo mukuru wechipatara ichi vachiimba, vamwe vavo vakabata zvinyorwa zvakasiyana siyana zvichiratidza kusafara kwavo. Mukuru weZimbabwe Nurses Association mudunhu reBulawayo vaDonald Shitore vati vari kutsutsumwa nedanho rekuti vave kunzi vashande kwemazuva mashanu pavhiki pane kuti vashande mazuva maviri sezvavari kuita pari zvino. Vati havaone chikonzero chekuti vashande kwenguva yakareba seizvi sezvo mari yavari kutambira isiri kuvakwanira uye vasina zvikwanisiro zvekushanda.
Tinoda kutoshanda zvinormal, but pane issue yekuti mari dzedu kubasa dzati hadzikwani plus kuzosvika patakasvika apa tatambotoita umanotikana zvinobva pata negovernment by address nyaya dzemari sosi dzema standards of wage zvose zvine izvizvo pari zvikushaiwa mari zvavo handitika hapana hospital iri kuekta nezvazvo because there is no problem kaenda kupare dai nawo zvoda 2 days kaenda kuvari kushanda 2 days but isu hatina mari but kushanda kuzoshanda 5 days kuza tiri kubvunza kuti mari yacho chei 1 year zvokuti iye munhu achada kuti shande oraita auya kubasa kwacho zvokushanda zvati hazitombori magetsi kwekusina malift hasevesi.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaivendosi ziva avo vange varipowo pakuratidzira uku vati zvimwe zvinyunyuto zvavana mukoti zvinosanganisira kuti havakwanise kubatsira varwere zvakakwana sezvavanotarisirwa kuita nekuti zvipatara zvakawanda munyika hazvina mishonga. Vatiwo utano hwaana mukoti huri panjodzi sezvo vasingapiwe mishonga kana zvipfeko zvinovadzivirira kuzvirwere kunyanya panguva ino utachiwana hwecoronavhairasi huri kupararira pasi rose.
Isu tinoziva mabasa edu nekudaro kuti tinozivazve kuti kodzero dzedu sevashandi tinozviziva kuti panapa tiri kushanda tisina protection yecorona. In case of COVID outbreak we are the first people to be affected. Tinozviziva kuti tinoshanda munzvimbo inorwariwa, but hatibayiwi kana mishonga yekudzivirira anonzi mavaccines. Asi zvese izvozvo tinenge takangonyarara, saka tasi isu chatinoramba takabata ndechekuti isu semanesi ati hatiudzwi mashandiro echinesi nemunhu asina kuisa hanesi. Tino
Vamwe vevana mukoti vange vari pabasa vazodzokera pabasa papera kuratidzira uku. Vanoziva nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vanzi vamboenderera mberi vachishanda mazuva maviri pasvondo kusvika nyaya iyi yagadziriswa nevakuru vakuru. Taedza kunzwa kubva kumukuru wemabasa ekurapwa pamupilo, asi vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura panyaya iyi nekuti vari pazororo pari zvino. Mukuru wechipatara Valenard Mabande vaudzawo Studio 7 parunhare kuti vari kuHarare uko vari kumusangano webazi rezveutano. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vanganyatsoziva nezvekuti vana mukoti vanofanirwa kushanda mazuva mangani munyori webazi iri Dr. Agnes Mahomva asi tatadza kuvabata sezvo nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Vana mukoti pamwe navana chiremba munyika vave nenguva yakareba vachinyunyuta pamusoro pemashandiro avo uye kuti mari yemihoro yavanowana haivakwanire. Ndakamirira Studio 7 Bulawayo, ndini Taurai Shava.
Mudzimai wevaive murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika makore mashanu apfuura vaita Dzamara, amai Shefra Dzamara, nhasi vaendesa tsamba yenyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yemunhu Mutapa Building vachiti hurumende inofanira kutsvaga kune murume wavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Dzamara vanoti tsamba yenyunyuto iyi ndeyechipiri yavaendesa kuna vaMunangagwa kubva zvakatsakatika murume wavo muna 2015.
Ndakamboendesa kuna President Mugabe, then kuna President Mnangagwa yaechitoya ndichandiendesa tsamba. Ndandichikumbira kugovernment kuti vatitaure kuti chii chakaitika kuna ichai, uye kana akafa votiratidzawo bhodhi yakechovigo zvakanaka, kana ariko votipa. Sana ndichikukumbira kuti president vapindire kuti ndizvo chii chakaitika kumbumongo, ende ngavazvitiro for vana vangu, because vakuru vachiziva kuti what happened kuna baba vavo, because vana vakakura vakadaro, especially mukoma anogona kutokura aine bitterness, aine anger maari.
Amai Dzamara vati upenyu hwakavaomera zvikuru sezvo vachigarofunga kuti chii chakaitika kune murume wavo, uye vati hurumende hapana zvairi kuvaitira pari zvino kubatsira kutsvaga murume wavo.
Upenyu hwakatomera kose dzave 5 years itai asipo. Tiri mukugara tichingofunga kuti maybe one day tichanzwa kuti itai awanikwa, kana kuti pane zvawanikwawo negovernment. So chii chakatomera semureva? Zvinhu zvinorwadza kuti inokwakatasa kuti government yenyu inokuchengetedzai, uye government inokwanisa kutsvaga vakaita mhosva and yoregedza kuita kana action. Zvinhu zvinotirwadza.
Asi vati havasati varasa tariro yekuti murume wavo anogona kuwanikwa ari mupenyu.
Hope ndichiri nayo, because hatandaziva chokwadi kuti chii chakaitika kuti akafa here kana kudi, but hope mandiri chiripoto murume wangu ariko, nekuti taisimuka munhu ende dai akatozviratidza kuti inini ndakafa, but so far ndina chandandaona semurume wake.
Mutsamba yavo yenyunyuto iyo yaonekwa neStudio 7, amai Dzamara vati vanoda kunzwa kubva kuna vaMunangagwa kuti chii chakaitika kumurume wavo sezvo vasina chekutaura kune vana vavo vaviri nenyashana nokutenda. Vati vave kutoti kunyange vachifamba mudhorobha reHarare vakaona chero munhu ari kuzvifambira achipenga, vanotombotarisa kuti haasi murume wavo here. VaPatson Dzamara, vanova munin'ina wavaitai Dzamara, vati vanotsutsumwa zvakanyanya nekuti hurumende haisi kuvabatsira kutsvaga kuna itai.
Tinonzwa kutsutsumwa nekuti mukuzama kuti tinge tichitaura nehurumende, mukuzama kuti tinge tichiwana hwaro hwekuti tifambirewo mberi semhuri, tinge tine closure. Hurumende haina kuva ichiuyawo kwatiri, zvinova zvinhu zviri kutibata.
Kwetsa remhuri yekwaDzamara vachauswa ramba, vatsigirawo kuti hurumende haisi kumboratidza chido chekutsvaka vaDzamara zvisinei nekuti dare repamusoro reHigh Court muna 2015 rakapa chiga chekuti mapurisa aite zvese zvavanogona mukutsvaga vaDzamara. Patabata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti vave papi nekutsvaga vadzamara vachiti vafonere mangwana sezvo nhasi vanga vakabatikana. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasiri kudairawo nhare mbosha yavo. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vavimbisa kutaura neStudio 7 asi havana kuzokwanisa kuita izvi pataenda pamhepo. Vamwe vakatsakatikawo munyika vari kutsvagwa nehama dzavo vanosanganisira muzvare Rashiwe Gusha vaPatrick Nabanyana nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Grain Marketing Board kana kuti GMB nhasi yaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yePublic Accounts Committee kuti yainge isinei nechekuita nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture ichiti Sakunda Holdings ndiyo yaitungamira urongwa uhu. Izvi zvinopokana nezvakataurwa neReserve Bank of Zimbabwe, bazi rezvemari nebazi rezvekurima, avakaudza paramende kuti GMB ndiyo yakapiwa mari yechirongwa cheCommand Agriculture. Godwin Mangodya anotipa nyaya inotevera.
Komiti yePAC iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mabhiriyoni emadhora nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture zvisina mvumo yeparamende. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muGMB vaClemens Kuta vaudza PAC kuti basa reGMB raive rekuchengeta nekupa varimi mbeu, fotireza nezvimwe zvaishandiswa pachirongwa ichi, icho vati chaitungamirwa neSakunda.
This command was never a GMB program. It was us who were just waiting.
Command program yange isiri yedu. Isu taingotambira zvinhu nekupa vari michete kumadepa edu.
Asi sachigaro vekomiti vatendai biti nevamwe vavo varatidza kusafara nemhinduro iyi vachiti semuenzaniso vaive munyori mukuru mubazi rezvekurima Varingson Chitsiko vakaudza komiti yavo kuti vainge vasingazive kuti mari inosvika mamiriyoni mazana masere nemakumi mana nemanomwe emadhora kana kuti 847 miriyoni yakapiwa nehurumende kutsigira mabasa ekurima muna 2017 yainge yashandiswei vachiti GMB ndiyo inoziva zvakaitika. Asi vaguta pamwe wakafano bata chigaro chemkuru anoona nezvemari muGMB amai Constantia Dzenga vati havana chavanoziva pamusoro penyaya iyi vachiti ivo vainge vatambira mbeu nefotireza zvaiuya kumatura avo vachizviendesa kuvarimi. Vati havana kana kuparura vakasaina reCommand Agriculture vachiti Sakunda nechikamu chaiona nezveCommand Agriculture mubazi rezvekurima ndio vaiziva zvakaitika. Amai Dzenga vati nekuda kwaizvozvo havatomboziva kuti zvinhu zvavaichengeta zvaiita mari sezvo zvainge zvisiri zvavo. Panyaya yekuti GMB yakapiwa mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora kana kuti $1.3 billion muna 2017 na 2018 kuti itsigire mabasa ekurima, vaguta vati pane musiyano pamari dziri kutaurwa idzi pamwe nedzavakawana.
Those figures will not have all come to GMB. Those figures are definitely not correct.
Mari yese iyoyo haina kuuya ku GMB. Mafiga iwao ndiye manyepo kana tichitarisa zvinhu zvakauya kuGMP.
Amai Dzenga vatiwo semuenzaniso muna 2018 vakapiwa mamiriyoni mazana mapfumbamwe kana kuti $900 million kwete bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti $1.3 billion iri kutaurwa. Imwe nhengo yekomiti iyi vamakoraidza vati zvinonetsa kutambira zvinotaurwa nevakuru vakuru veGMB pasina umbowo.
So we want to know where is the difference. Yakaenda kupi mari iyi imwe iri pakati isingazikamwe nemwe but ichisikamwa kuti yakapiwa imimi neminister of finance. Thank you.
Asi vabiti vati zviri kuitika kuGMB ishura chairo uye zviri pachena kuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mukambani iyi.
You would have to convince this committee why in our report we shouldn't order a forensic audit of GMB after your evidence.
Tiudzei kuti toregerei kuti tikuitwe forensic audit kuGMB nekuti zvatiri kuona ndezvekuti hamuna zvamunoziva.
Zimwe nengo ze komiti iyi dzati kuti nyaya iyi inazobuda pachena GMB, RBZ, bazi rezvemari pamwe nerekurima vanofanirwa kubvunzurudzwa pamwe chete kuti pasaite kukandirana nyoka menyu. Pane mari inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora yakashandiswa zvisina mvumo yeparamende pachirongwa cheCommand Agriculture, uye PAC iri kuita ongororo yekuti mari iyi yakashandiswa sei. Kambani yeSakunda inotarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi munguva pfupi inotevera. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senator wekuNew Jersey Eva Cory Booker nasi vazivisa kuti vachange vachitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden. VaBooker vakambokwikwidza musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo remaDemocrats, asi vakazobuda musarudzo idzi. Izvi zviri kuuya apo vaBiden nevamwe vavari kukwikwidzana navo zvakasimba kusanganisira vaBernie Sanders vatarisirwa nesarudzo mangwana kumatunhu akaita seMichigan, Washington, Idaho neNorth Dakota. Murwiri wekodzero dzevanhu Reverend Jesse Jackson vakati vanotsigira vaSanders nezuro. Anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats izi ndiye achakwikwidzana nemutungamiri wenyika achibva kubato remaRepublicans vaDonald Trump munambudzi. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vanoti havasi munjodzi mushure mekunge vamwe vanhu vamboedza kuvauraya. Nepenyuro yeterevhizheni munyika iyi inoti pane vanhu vainge vakateya mabhambo akaputika apo vaHamdok vainge voenda kuhofisi yavo muguta guru renyika iri reKhartoum kunoita basa. Hapana ati ataura kuti ndiye ainge ateya mabhambo aya. Vamwe vanachiremba varikurudzira vanhu kuti vapote vachinoongororwa maziso kuita kuti vasazoguma vaita mapofu, nekuti pane zvimwe zvirwere zvekuti zvikagera zvakomba hazvizorapike. Kiri mudzamiri anotipanya inotevera.
VaSandiso Ndlovu avo vanoshanda nesangano Resay What vanoti vakaita bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mekunge vatopedza kuita degree reengineering paUniversity of Zimbabwe.
Ndakatoenda kuuniversity. Said, okay, I was doing engineering and by some point I then kazosiya ngo zvekuuniversity ndapedza. So takataka muranga rigorera 2008. Saka munana March, April. Masuwa yangu tsuka, nikashanta, kana pa laptop, kana pa computer. Masuwa yangu tsuka, akiuda msozi. Aita red, like, finger the red. Almost like an eyeball, with a red eyeball. Aita tsuka wata sechi ropa, like, yes, akiuda msozi, yes, akarufrik. Nangasa karutari saa zuro.
VaNdlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Guramatunhu, avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri kuti vaende kubasa nokuti havachakwanisa kudriva mota kana kufamba vega.
Saba naita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechi, asi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system pana maconditions akaita na diabetes, ne HIV, ne old age. I think this is not another diabetes, but old age. Vanoda kuti maproblems even a blindness iyo.
VaNdlovu vanoshanda nevechidiki vari muzvikoro zvepamusoro-soro vachivadzidzisa nezvezvirwere zvepabonde zvakaita seHIV AIDS.
Kana ukaita blind zvakonzerwa neutachiona hweHIV, pakutangira pacho pokudisclose muri babada ndoparenge pasingataura vanhu vakawanda kuti zvakakonzerwa nekuti HIV prolonged yanga yacompromised immune system. So vanhu havazokwanisi kudisclose kuti vachitaura vachilinga blindness neHIV. Vechidiki nyaya muzera makore makumi matatu zvinoonana makore makumi mashanu ndopa nevanhu vakawanda vanenge vakadaro vane problem yakaita seiyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti zvirwere zvemaziso zvakawandisa zvekuti kune zvimwe zvinorapika nyore nezvimwe zvisingarapike.
Zvirwere zvemaziso zvinosiyana siyana. Kune zvimwe zviri temporary zvekuti zvinorapika zviri nyore, kwoitawo zvimwe zvinowanza mapermanent problems anoto lead into disability kana blindness. So inorapika zvizhinji zvatinoona maallergies atinoti maallergic eye conditions or mainfective eye conditions mazhinji anorapika.
Dr. Chiripanyanga vakatsanangura zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuti munhu aite bofu.
Zvirwere zvine incidence yakawanda mukana yazvo yekukonzeresa blindness yakati nyanyei. Panoitika glaucoma, pressure mukati meziso inenge yawedzera. Pressure iyi inonopusha zvakare kumashure kune inonzi retina. Retina ikatsitsirwa nepressure inenge yaitika muziso haichakwanisa kuona, kuti retina ndokano kanoita kuti munhu akwanise kuona nekuidentify my objects. Kune mushonga zvakare yatinopa yekuridisa pressure mumaziso kuti munhu asaite blindness from that glaucoma.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakakurudzira vanhu kuti vachengetedze utano hwemaziso zvakanaka, nokuti vanhu vakawanda vari kutambura nezvirwere zvemaziso zvakasiyana siyana.
Tobvuma zvishuva kuti tine nenhamo yemaziso, vanhu vakuita zvirwere zvemaziso zvakawanda muZimbabwe. Makozidza ezvirwere zvemaziso akawanda, pazvinhu zvacho zvinopreventwa. Ende asi kuti vanhu vagone kuti kana vangonzwa maziso achirwadza, enda kuchipatara unotariswa nemanesi nemadhokta nguva ichiripo.
Dr. Mudavanhu vanoti vanhu vanodarika zviuri 60,000 vakamirira kuti vabviswe tsanga dzemumaziso, zvokuti vari kuedza nepavanogona napo kubatsira vanhu ava nechimbi chimbi. Matunhu maviri anoti Mashonaland Central neMashonaland East ndiwo mamwe ematunhu emunyika akatekeshera chirwere chinonzi trachoma, zvokuti patori nechirongwa chakatotangiswa chekupapachena vagari vemunzvimbo idzi mishonga yekudira mumaziso avo iri nzira yokudzivirira hubofu. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi Sight Savers rakaburutsa mashoko anoti tsanga dzemumaziso ndidzo dzinonyanya kukonzeresa upofu munyika, uye kuti chirwere chetrachoma chakatodzika midzi mune mamwe matunhu enyika. Dr. Mudavanhu vakabvumawo kuti kune vanhu vakawandisa vanoda magirazi okuonesa, zvokuti vari kukurudzira varapwi kuti vaende kumakirinika anosanganisira Sekuru Kaguvi iri kuParirenyatwa Hospital, Norton Eye Hospital sakubva kliniki kwaMutare, Richard Morris Hospital kuBulawayo uko kunotengeswa magirazi aya nemari iri pasi pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamira.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mana nemumwe pasi rose, uye chatapurirwa kuvanhu vanodarika chiuru chezana munyika zana nesere. Izvi zvaakushungurudzawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana. Kuti tinzwe nezvemamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa izvi, Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 anotipanyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vari kugara vakazvivharira mudzimba vachiti panguva pfupi yavanobuda vanenge vachinotenga zvekudya zvinovararamisa kwenguva refu.
Hapana zvati zvambochinja, tichiri under lockdown. Kumabasa vari kungowedzera mazuva ekuti todzokera kumabasa. Iye zvinoita kunzi pamwe totanga muna May. Imwe update iripo ndeyokuti vanhu vazhinji vanoshanda kumunomo vanga vambobuda kuenda kumusha since yanga iri holiday. Saka vese vanga vari kunze kumabasa kwatonyorwa matsamba ekutoti ngavasadzoke. Bhozi vari kuti vari kutya kuti vanodzoka ivava vanogona kuya nechirwere.
MuChina ndimo makatanga chirwere ichi, asi iko zvino chava kupararira kunyika dzakawanda kusanganisira muAmerica. Vachitaura vari muguta reNew York muAmerica, muzvare Pepechua Muchabaiwa vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachishandisa zvitima nemabhazi kuenda kubasa, uye zvimwe zvinhu zvekushandisa mukudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi zvakaita semagurovhosi nemimwe mishonga zvisisawanikwe muzvitoro.
nyaya coronavirus inyaya kuti chikita zvikuru mawandiro ari kuita vanhu vari kubata chirwere ichi akanyanyisa. Tongofamba takabatira hana maoko nezuro chaiye ndakashaya mvura makanga musisina mashop hand sanitizer akusisina.
Vanoti vamwe vanoshanda mumabasa ezvemari pamusika weWall Street vari kupiwa gadziriro yakasimba sezvo pari kutyirwa kuti zvinogona kudonedza upfumi hwenyika hwepasi rose. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu 22 muAmerica. Zvimwe zvikoro zviri kuvharwa mumatunhu akaita seWashington, Seattle, California, Washington DC nedzimwe nzvimbo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vatod maforimbo vanoti kune dzimwe nzvimbo zvikoro zvakavharwa kuitira kuti vezveutano vafafaidze mishonga kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti vachitarisa mabatirwo ari kuitwa dambudziko recoronavirus munyika yavari kugara yeBritain havana chivimbo chekuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kunyangwe hazvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vari kuti nyika ine zvikwanisiro zvakakwana. Britain pari zvino ine vanhu 210 vakabatwa nechirwere ichi.
Nhasi pane musangano uchaitwa unonzi Cobra. Cobra zvoreva Cabinet of Briefing Rooms inotungamirirwa na Prime Minister wedu Boris Johnson nekuti dambudziko racho rabata nyika zvatatisingafungiri.
Vesangano reWorld Health Organization nehurumende yeChina vakapa Zimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisa denda iri svondo rapera zvikaendeswa kuchipatara cheWilkenzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri pasi rose zvinoti kunyangwe hazvo denda iri rave kuwanikwa munyika dzavanogara shuwiro yavo ndeyekuti chisatekeshere muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Munau dzemitambo zvikwata zvichangopinda mukaso Premier Soccer League zvinoti Bulawayo City, Wawa neTenax zvatarisana nekudzingwa munhabvu yepamusoro iyi nemhaka yekutadza kubhadhara mari yemutero yekuva mugungano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata izvi zvapiwa kusvika musi wechishanu svondo rino kuti zvibhadhare mari yakakwana yemaRTGS. Zvuru mazana maviri nezvisere zvemadhora 208,000 kana kuti zvobuda makwikwi aya. VeBulawayo City neTenax vakabvisa chidimbu chemari iyi asi Wawa haina kubvisa kana sendi zvaro kunyange hazvo zvikwata izvi zviri kupomerwa mhosva imwe chete. Zvikwata zvitatu izvi zvakatenderwa kupinda mumusangano wePremier Soccer League mukwira kwesvondo asi zvichingoita sevaongorori vasina chekutaura mune zvaitika. Musangano uyu ndiwo wakabuda nechisingo chekuti zvikwata izvi zvibhadhare mari iyi kana kuti zvibude mugungano iri musi wechishanu ukadarika zvisina kubvisa mari iri kudiwa. Crandon Bullets ndiyo yega pazvikwata zvakabva mudivision 1 yabvisa mari yakakwana yekupinda muPremier Soccer League. VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti makwikwi emwaka uno anotanga rini sezvo vasati vatambidzwa mari yemwaka uno neveBelter Beverages avo vanoita kuti mitambo itambwe. Asi zvikwata zviri kugadzirira zvakasimba nemitambo yekwedzana masimba. Dynamos yakashanya kubhindura ndokunorova Black Rhinos 1-0. Capes United iyo yakatenga vatambi 21 chete yakarova Simba Stars 1-0 zvimwe chetezvo zviitwa neHighlanders iyo yakakunda Chapungu 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna mukokeli Dube na Prince Dube uyo ari kuenda nechikwata chenyika cheChan. Asi FC Platinum yakarohwa 5-4 nevavatidzani vavo veTriangle mutambo wekutanga maSugar Sugar Boys achiongorora vatambi vatsva vavakatenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa nyaya yevanhu vakatsakatika munyika kusanganisirawo vaitaidza mara. Sezvo mbo yedu yapera rega timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana mukoti voratidzira kuMpilo Hospital. Mudzimai wavaitaidza mara oendesa tsamba kuna vamunangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Christian De Munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bakuvoa indebele.